kurangirira karaiwa muomo mutecho nevakitanga vakituika vasiriko vambirira ndivo musovoisiringe wana munguva kale wimberiwa nevena mwera